Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, September the 26th, 2017. I'm your host, Ntungamile Nkomo. And tonight, we are talking about the escalating shortage of basic commodities and the apparent crackdown on dissenting voices by the ZANU-PF government. Whither thou, Zimbabwe? Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live, of course, on our Facebook platform, that's at VOA Live Talk, and on our three websites, www.voazimbabwe.com, www.voazindebele.com, as well as on www.voashona.com. Welcome again, Zimbabwe. The shortage of basic commodities due to panic buying is continuing across the country with no signs of a solution in a day or two, as promised by President Robert Mugabe yesterday. Basics such as cooking oil and sugar are fast disappearing from the shelves as people scramble to secure their reserves. Mr. Mugabe blames what he calls saboteurs trying to overthrow his government, but critics say this is a result of poor governance by the soon-to-be 94-year-old. Whatever the case, many people are worried the country might be returning to the dark dungeons of 2008, when just about every commodity disappeared from the shelves. Life simply became unbearable. You all remember that. And the arrest of Pastor Ivan Mawarire on what many are calling bogus allegations of inciting a revolution has also sparked concerns of a crackdown on dissenting voices by the ZANU-PF government ahead of the crucial 2018 elections. And the bigger question we are asking tonight is, whither thou, Zimbabwe? What kind of a future do you see for yourself as a young Zimbabwean? The platform is all yours. Let's talk. Lichona njani sapho leZimbabwe yekudivana kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection. Lamhlanje kungolwesibili utaba olusegudwini sikhangela ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu. Yini elisekhaya liku-ground, yini ama-consumers liyakwazi ukuba na amafutha ezimota asesilela emagarajini, amafutha okupheka asesilela ezitolo. Izinto ezifana lapho uchukela lazo sezisiya zicatsha ezitolo kazisatholakali kalula, kanti le ntengo layo iqhubeka iqansa. Umongameli Mugabe uthi ukusilela kwezinto lokhu kubangelwa izitha zakhe ezizama ukumgenqula embusweni. Kodwa abangavumelani lo mbuso wakhe bathi hayibo baba Mugabe, ukusilela kwezinto konke lokhu kubangelwa ngumbuso wakho omubi. Njalo abaningi besabela ukubana ilizwe lingaphenduka ebunzimeni elike labhekana labo ngomnyaka ka-2008. Lapho emashopo okuphele khona yonke into, ukudla lako konke nje ongacabanga ngakho, ama-basics bekungasela lutho. Yibo ke ubunzima obesatshwa ngabantu abaningi, yikho ke sebegijima bethenga izinto ngokuphazima sebezama ukuthi bastoke phela ezindlini bahlale belethukela bahlale belakho konke okumqoka yiko ke sokulo kusilela kwezinto elizweni yilo udaba esingalo lamhlanje umbuzo obalulekileyo umbuzo omkhulu esiwubuzayo kuwe ntanga kuwe muntu osakhulayo ngothi kambe uthini ngokwenzakalayo lokhu elakusasa lelizwe ulibona liminjani elakusasa lakho ulibona liminjani njalo ndonyaya iri mudariro vedway nyaya yekushomeka kwezvino munyika yekushayikwa kwemafuta ezimotokari yekushayikwa kwemafuta ekubika nezvimwe zvekudya zvinosanganisira raisi pamwe chete neshuga izvo zvatanga kushomeka muzvitoro mutungamiri wenyika varobert mugabe vari kuti vavengi vari kuda kupidigura hurumende yavo ndivo vari kuita kuti zvinhu izvi zvishayikwe muzvitoro asi vasingabvumirani neutungamiri hwavamugabe avo vachasvitsa makore 94 muna february gore rinouya vari kuti haiwa vamugabe kushomeka kwezvinhu uku kuri kukonzerwa nekutadza kutonga kwenyu ndiyo nyaya iri mudariro mubvunzo mukuru watikubvunza nhasi kwamuri vechidiki ndewekuti muri kuruonawo sei remangwana renyika muri kuriona rakajeka here korenyu pachenyu sevanhu vechidiki muri kuriwonawo sei remangwana renyu ndo nyaya iri mudariro yatiri kukurukura nezvayo nhasi and joining me now is my first guest that's MDCT councillor for Bulawayo Mlandu Ncube joining me all the way from Kwabulawayo. Mr. Ncube, welcome and you know, good evening. Yeah, you know, your line is a bit faint. Maybe you can raise your voice. Maybe we can, you know, that will improve your sound quality. But my first question is, what's your take on this apparent chaos we are seeing unfolding in the country?
You know, it's very disturbing indeed. Because you take, we are almost reaching December when normally every citizen wants to buy everything for his family. But because of the mismanagement of this government, things are going scarce and the shops are running dry and the people don't have cash. So it is a very sad thing to happen in our country.
Thank you there. Mr. Mlandu, please do stay on the line as I welcome our second guest, human rights lawyer and human rights activist, Doug Coltart, all the way from Harare. Good evening, Doug, and welcome.
Good to be back on the show.
Yeah, let's dive straight into it, Doug. You are in the thick of things right there in Harare. Let's talk about Pastor Ivan Mawarire first. We know he was granted, he was ordered released by the magistrate today, this evening. Give us more details and what's your take on this, you know, on his arrest?
Okay, so yeah, he was arrested and charged. He was arrested from his church and charged with two things: subverting a constitutional government and inciting public violence. The same two charges that they've been bringing against him. So he was arrested on Sunday, and essentially the police failed to bring him. The state failed to bring him to court within the 48-hour window that is mandated by the Constitution. So Section 52 of the Constitution says that if someone's arrested, you have to bring them within 48 hours. And if they are not brought within 48 hours, then they must be released immediately. So it was in terms of that provision of the Constitution that he was released this evening due to the state's failure to bring him to court on time.
And do you know how the state intends to proceed on this matter?
Yeah, so they will likely still proceed with the charges, but they'll have to proceed by way of summons. So when they're ready for him to come to court for trial, they will issue a summons against him, and he will then go to court of his own free will, rather than being taken there by the police. I expect they probably will try to pursue this just to tie him up in as much as much litigation as they can. This is now the third case that they have brought against him on the same two charges. So the first being related to demonstrations he was involved in New York. The second being for the speech that he gave to the medical students, and then now this one in relation to the video that he posted on Saturday about the fuel crisis.
So the Pastor E released a video complaining about the status quo, all the shortages and all the unfolding crises that we are witnessing in the country. Then Home Affairs Minister Ignatius Chombo released this statement in apparent reference to Ivan's video, and he said, and I quote, "Spreading alarm and despondency is not an expression of democracy, nor is it media freedom. It is a criminal offense and is therefore punishable. In these circumstances, government is closely monitoring the press and social media reports with a view to taking decisive action to deal a telling blow to the perpetrators of the crime in terms of the laws of the country's criminal justice system." What do you make of that statement?
I mean, that statement really is just a profound encapsulation of the police state that we live in. You know, such a statement would never be issued by a government in a normal functioning democratic society where people's freedom of expression is respected, and where the government is functioning in such a way that they don't fear the people because they know that they're doing the right thing. The situation we have here is the government lives in perpetual fear and is perpetually seeking to crush and crush the people because they know that they're not governing and that it's their policies that have created this sort of crisis. If there was really no crisis, then why would they need to issue such a statement? Because people wouldn't rally behind a false statement. But it's precisely because of the fact, when you watch the video, it's astounding. He's literally just standing there, describing what he sees behind him, a field seat, and then somehow, simply stating the fact, describing what he sees behind him, all of a sudden becomes subverting the government and inciting violence. It's really absurd, but it's very typical of this government.
Thank you there, Doug. And please do stay on the line. Likweta elilwela amalungelo oluntu lelo uDoug Coltart ukhuluma ke na ukuthi ukubotsha kuka mnumzana Ivan Mawarire, uPastor Ivan Mawarire, asonto emangalisayo njengoba sisazi ukuthi uhulumende weZANU-PF nguhulumende ogxile kakhulu ekubuseni ngokuhlukuluza abantu. Uthi uPastor Ivan Mawarire ulelungelo lokuthi ethule imbiko ayethulayo khonona ngokuthi ayinto kazimanga kuhle elizweni, ngabe uhulumende uyazilungisisa. Ngalokho uthi uIvan kazange ajojozele udlakela igweta rinorwira kodzero dzevanhu iro. VaDoug Coltart vari kushorawo kusungwa kwava Pastor Ivan Mawarire vachiti uko kunoratidza kuti hurumende yava Mugabe, hurumende yeZANU PF haizi kubvumidza haizi kuda kunzwa manzwi evanhu vanopikisana nayo. Ndo saka vachisunga vakasunga Pastor Ivan Mawarire vachimusungira kuti anga achinyunyuta nekusamira zvakanaka kwezvino munyika. Pastor E vakupomerwa mhosva yekuda kupitigura hurumende, hurumende yava Mugabe, asi magistrate vati manheru anhasi ngavasunungurwe nekuti nguva 48 hours ngova inobvumidzwa pasi pemutemo kuti mapurisa anga achiunza munhu kudare yanga yadarika vasati vahunza kudare. Nyipenduke kuwe mnumzana Ncube, ungatini wakuvocha kuka Mawarire loku vati avanye esikubonayo lapha nguhulumende ezama ukwethusela abantu ngaphambilini kokhetho? Kodwa uhulumende uthi hayi ulondoloza umthetho ngoba uPastor Ivan Mawarire kukhanya wephula umthetho ngokutyotyozela abantu ukuthi bavukele umbuso. Ulubona njani lolu tabona?
Uyakwazi ukuvela kumangalisi lokho ngoba indaba ezimbabwe yonke into liqala according to bonabaabasibisayo kuye-check i-temporarity. So vele laba ngabantu abangakwaziyo ukuthi imithetho yuphi, amalungelo abantu iwaphi, ngoba alikho into ledicala elenziwa ngumfundiso kaMawarire. Kanti kulicala yini ukukhuluma ukuthi laphelizena kusela mali, laphelizena kusela msebenzi, yikho kungabophisa umuntu. So vele lapha akula mthetho. Yikho niyalibone umama wesizwe wahamba eSouth Africa wafika wachaya intombazana ezihlayele hotelet. So eZimbabwe vele konke kulicala, izinikudi sikuthola kulicala. Ungakhumbula kwanamnyaka abantu badilizela izindlu kuthiwa bazidebhi, ukuthola indawo yokuhlala kulicala. So vele leli ilizwe elingenamthetho ngoba ababusi bangikhona imithetho vele kabawazi. So vele sasikwazi ukuthi kuzamsikela okaMawarire.
Vathi you know imbiko enjalo ukuthi hey intokazimanga kuhle kungaba kuyikutshotshozela abantu ukhonoko ungathi kwenzani kini njengabasakhulayo Ncube abagxile kakhulu kulezi nsuku ekuthumezeni imbiko ngabo WhatsApp labo Facebook lapha likhankasa kungaba lidlulisa imbiko eqakathekileyo imbiko ephutumayo elisebenzisa lezo ndlela kuyalethusela na kakhulu kubotsha kukaMawarire lokho?
Into yokuqala vele okwenzayo kophuMawarire ukuthi bafuna ukuthi abantu abatsha bengasebenzisi itechnology esikhona ngoba bayakwazi ukuthi yikho lapho okuhleli khona abantu beZimbabwe abazenze ukuthi elizweni kuyadizeka. Yikho kathesi abantu beZimbabwe asebehlangana khona khonapho kwi-intanethi. So lapha benze ukuthi abantu bedlalele khatshana kwi-intanethi. Yikho libona bafaka umntana kaMugabe ukuba abe kwibhodi ye-censorship board. Kodwa esikutshele ukuthi akunanto ebuya lula. Labo ngesikhathi bephuma besiya leli lizwe kuma-border post point kwakuvele kunamakhiya. So yikho abedlula khona. Khonapho abavale khona yikho siyaphuma khona. So mina ngithi kabatsha lingethuki. Ungabona umuntu evala khonapho uyakwazi sekele inkululeko yabantu, yikho siyaphuza khona.
Siyabonga Ncube, qhubeka ubambile khonapho. That's MDCT Councillor Mlandu Ncube on the line from Bulawayo, and we also have a human rights lawyer and activist Doug Cotard in Harare. Please do stay on the line both as I welcome our third guest Itai Machakaire of the organization Zimbabwe ya Dzoka. Mukoma Machakaire, ndinomugamuchirai muchirongo.
Makadi henyu.
Tinofara hedu hamheno imimi.
Kuno kuZimbabwe hapasina chichafadza.
Muri kuti Zimbabwe ya Dzoka, ya Dzoka kana kuti iri kuenda?
Zimbabwe ya Dzoka izita retinoshandisa tichitaura nefeiti. kuti tikwanise kuratidza vanhu kuti kana yadzoka chaizvo chaizvo zvinobatika chii chetinofanira kuwana uye tichiratidza vanhu kuti idzoke Zimbabwe yacho chii chinofanira kuitwa nevana veZimbabwe nekuti pari zvino chasara izita rekuti Zimbabwe asi Zimbabwe yacho haisi kuonekwa peiri chaipo chaipo maybe kustate house cheto
Remangwana renyika uyezve remangwana renyu semunhu wechidiki muri kuriona rakamira sei rakajeka here rakadzama here tichitarisa kushomeka kwezvinhu munyika uku uyezve kushungurudzwa kwevanhu kwatiri kuona nehurumende
ya regai nditaure ndisingadi kunyanya kupatsanura remangwana renyika neremangwana remunhu anonzi wechidiki anogara munyika yacho nokuti nyika wanhu saka mamiriro azaita ari kuratidza kuti remangwana rakadzeka pasisina zvinhu zvikatanga kuita mamiriro azaita izvozvi kuti mafuta chero ekubikisa chaivo chaivo akushayikwa paari kuwanikwa pacho ari kutengwa nemari yakawanda mafuta anofambisa dzimotokari ari kushayikwa paari kuwanikwa pacho pamwe anenge achitengeswa nemari dzakawanda zvinodzoka manji kunokanganisa vabereki vanowa ndivo vanenge vachifanira kuriritira wechidiki wemunyika yeZimbabwe saka tinogona kubva tatanga kudzokera kune wechidiki ari kuenda kuchikoro vanoenda kunokanganiswa nokuti varayiridzi wavo chaivo chaivo kuchikoro vanenge vavhiringidzika nemamiriro anenge aita zvino saka pfungwa dzekuti ndorarama sei ndoraramisawo sei mhuri yangu dzinenge dzichiitwa nemurayiridzi dzinokanganisa pefomensi yemurayiridzi iyeye kuchikoro saka nguva yaanozopa manji mwana wechikoro inoita shoma nokuti iye pati zvakewo anenge akuda kutotsvagawo kurarama zvoreva kuti dzidzo yemwana wechidiki weZimbabwe inenge yatokanganisika tine vana vari kuda kunyora vatosarirwa nemavhiki mashomanana kuti vanyore vanofanira kungova kudzidziswa zvekupedzisera vada kunyora maolevel nemaelevel izvozvi vanenge vatokanganisika then vasiri kunyora zvavo vari mune mamwe magrades kwetiri kuenda uko zvoratidza kuti mari dzekuti vaende kuchikoro kwacho dzichashayikwa zvoreva kuti vana ivavava remangwana ravo kujeka harisisina hapasisina tarisiro zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka kwendinobva inini kumamisha kune vanhu vamwe vanonyaa kurarama hakuna indastiri vanhu vabereki vanorarama vachienda marutivi memigwagwa vachitengesawo nzungu vachitengesa matomati vachitengesa airtime nezvimwe zvakadaro izvo hapasisina ari kutenga zvekuti munhu anogona kuenda wondoswera achingomhanya achidzingirira nemabhazi achidzingirira nemotikari odzoka kumba aneta haana kana dhora raawana musi wate iwoyo pekugezesa haasakwanisi kutenga mafuta ekuti aise muri wapiko zvinovaka miri hapasisina zvaenda kuna afekta wana saka ndiri kuona hangu kuti mamiriro aita nyika hama yangu anodzokera zvekare kana kuti anoenda kuno affecta moral behavior yevana vechidiki kekuzopedzisa kacho unozoona kuti mwana ane 12 years 13 years kana ari musikana akuenda kubhawa achifungira kuti pamwe ndo paanondowana zvinomuraramisa then vanawo vakomana vazhinji vaakuona kurarama kwenhamo vabereki vaakuruma sose nemuromo chaanopedzisira vaakuita kuti vabvise stress chitora zvinodhaka zvorova kuti remangwana manji rewechidiki raparadzwa remangwana renyika raparadzwa nekuti kana tichitarisa hatishuviri hedu kuti vanhu vafe asi tikatarisa zero raane mutungamiriri wenyika kuti ane makore makuru mapfumbamwe nematatu nechidimbu zvoreva kuti kwaari kuenda papadyo pane kwaakabva saka hapana remangwana rakati jikei kana kuti rakati rebei retinotarisira kwavari kwete kuti kuvashira kuti vafe mundibate zvakanaka asi mwana achiri kukura manje ndiye anenge achiine remangwana masoko akataurwa nemutungamiriri wenyika hama yangu vachibva kwavakanga vachibva kunopedza mari yakawanda yenyika uku yekuti pa2 days vanenge vagadzirisa zviri kunetsa ichi handioni zviine chokwadi ZANU PF ine tendenzi yekuti vanobatidza moto pamba kana imba yacho yabvira wobva waidzima kana wadzima moto wabatidza iwo wobva watsvaga mbiri
thank you. Thank you there, Mkoma Itai Ndimbo Tora Mterere Ndichadzoka Kwamuri. The time is 26 minutes past 8. If you've just joined the conversation, this is The Connection, broadcasting live from Studio 7 at the Voice of America. And the topic tonight, we are looking at the escalating shortages of basic commodities and the apparent crackdown on dissenting voices by the ZANU-PF government. I have three guests. That's Doug Coltart, a human rights lawyer and activist in Harare. We also have MDCT councillor Mlando Ncube in Bulawayo, as well as Itai Machakaire of the organization Zimbabwe Yadzoka. Dimbotora Mtereri Mkoma Muzori ku South Africa. Makadi Mkoma wangu. Halo Mkoma Muzori.
Hey, tiripo Makadi.
Andribo, akamira sei malevus?
Hey, zvakaoma.
Zvakakwidza.
Hey, pakaipa, toshwira kudzokera kumusha, but hey, hakutozodzokete, nekuda kwekuti kuno kwacho kwakatooma.
Eish, ko yobatwa sei nyacho Mkoma Muzori?
Dai saizvira mukuru wedu dai vamboti gare vambodzisa kubva pachigaro then maybe zvinogona kutinakira munyika
but vakataura kudhara kahanzi hapana munhu ane ruzivo hapana munhu ane njere dzekutanga achiita mutungamiri wenyika ndivo voga vane njere idzodzo vakazvitaura pachavo
hei kusvika rini manje tichingotambura tangokurawo iko zvino tobara vakawanda vaitangokurirawo munhamo
zvakaoma mukoma wangu asi muchaenda kunoregista kuvhota here
kana shungu dzekuti tarisireka kana tarisiro dzacho handitorina ndinovhoterei
saka muri kuramwira munda kumakudo
ndozvatovapo because ndinenge ndichitovesta mari shoma yacho yandinokwanisa kuwana ndichikwira bhazi ndichienda kumusha koregista than kuti nditotumira hangu wana wangu wangoshingirira kuendawo kuchikororeka mari kadiki ikako
aiwa haizi patriotism iyo Mkoma Muzori patriotism means voting as well because it's your right saka endai kakunonyoresa kuvhota
ndakanda mapfumo pasi
aiwa tinotenda mukoma wangu nekupinda muchirongwa
okay mazita
Doug, coming back to you, that's an important contribution there by Muzori from Doug is gone. Mlandu, that goes to you. Our listener from South Africa there, Muzori, says he's not going to bother to register to vote because he's not anticipating any change from the status quo. How do you deal with such kind of attitudes?
It is unfortunately that Robert Mugabe has reduced the value of voting to nothing by stealing elections each and every year. But it does not help for a young person who is expecting change, a young person who is expecting to see family back here home, to not register to vote. Actually, by not voting, you are supporting and you are maintaining the status quo of suffering. So you can make a difference by coming to register. Can you imagine? If not, because 70% of young people who are at the voting age are not voting because of the same reason. But the problem is that you can't say you don't vote because Mkabe has been stealing votes, but he hasn't stolen yours. So come and vote and register and defend your own vote so that you can change your future. Our fathers went to war to liberate this country. They were not selfish. We must not be selfish as young people, because by being selfish of not voting, we are actually not fixing Mkabe. We are actually fixing our generation. We are actually fixing our children who will come and generations to come. So let's not be selfish. Let's not be selfish. Let's think of the generation to come.
Aha, umlando lo e responda ke kumlaleli osifonele se South Africa lapha uMuzori uthi yena akasoze asihluphe ngokuvota ngoba akaboni kusiba lo tshintsho. Mr. Machakaire, muri kuzvionawo sei zviri kutaurwa nemutereri ku South Africa uku hanzi zvekunyoresa kuvota? I'm not gonna bother myself.
Mwoyo wangu unojuja ropa kuti tinyatsonzwe munhu ari kunyatsotaura. Tiri kutanga ndambonzwa sekunge ari kunyatsoona kuti zvechikwadi zvinhu zvakaoma. Kugara kure kwaari kugara uko kuSouth Africa handifungi kuti rugare. Saka kuti munhu azoti ndasiyana nazvo zvekuvhota, kuvhotera ZANU-PF nekumwe kutaura, nekuti ukasavhota iwewe zvikurova kuti vhoti yako inoverengwa paZANU. Asi ukanovhota kuti chiri kunetsa chibve, unenge wakwanisa. Saka kukurudzira kwendingaiti mutauri abva kutaura nevamwe vese nguva ine pfungwa idzodzo ndezvekuti kwaakuenda nyika uko kwaakuda kuti tiite mukomberano. Ngatiuyei zviri nani chaizvo chaizvo kuti kamari kashoma karipo ikakako kashandiswe munhu kuya kuzonyoresa kuvhota. Handiti kuvhota kana uri muSouth Africa ukangokrosa bhodha apo waakutorejista wokuvhota wodzokera nebvr irikoi wozouya hawo achienda kunovhotera kwaanogara. Saka hapana mari yakawanda inenge yashandiswa. Ngavauye vanhu ngavaregere kuramwira mundamatiro, nekuti haregedzi kudyaba, anoramba achidya ende vanhu votoramba vachitotambudzika. Chinokanganwa vanhu kuziva ndechekuti pekupedzesera chiri kuna Zambezi chichazova kuna Sawe, kuti dambudziko riri muZimbabwe irorezo nhasi richasvikawo kuSouth Africa ikoko. Nekuti kana tiri kutarisa mamiriro akaitawo zvematengero enyika zvemuSouth Africa, hazvishamisiwo ikonomi yemuSouth Africa imomo ichizonyatsa kudonda zvekuti kugarako kune kusaiti waakuda kuzodzoka kumusha. Kumusha kwacho wakaregera ZANU-PF namugabo wachitonga wozosvika wodii. Saka hama dzangu nenyasha dzamwari, uyai kuZimbabwe murejiste, uyai kuZimbabwe murejiste kuvhota. Kana marirejista mozouya muchivhota ipaivanhu vachitambudza.
Aha, thank you there, Mkoma Machakaire. Lawe Ncube, please do stay on the line. Ngithathe umlaleli lapha uCharandura South Africa. Mkoma Charandura, makadi?
Ndinofara makadi baba.
Aiwa, tiri kufara kana muchifarawo.
Muri sei muWashington DC?
Nah, kunoku kuri Bohameno kuSouth Africa.
Acha ndochiuda kuramba kupera Cape Town.
Oh, muri kukapa?
Muri kukapa.
Nachichapera hacho. Mainzwa nyaya iri mudariro mukoma wangu?
Nyaya ndainzwa mukoma wangu.
Endera yenyumberi.
Ndofunga kuvhota ndochinhu chakatongonaka, but hameno kuvhota kwacho kuchashande here, both my elections takahwina kasingaperi, but vari kungotonga baba.
Saka muri kufungei ipapa?
Pamwe kwa zine zikuwa mbono trya mbono vota but mnongo zabato racho iri ya rilikuwa mneno kana mama mbima mboe sarimwe statement ira utaro na amai na ranga utaro na amai wa kito tuka wano wa kiti siru kutonga chero mkati kudi
Asi mucha enda ere kuno nyoresa kuvota
kuno nyoresa kuvota tukuko enda atisitombore gerera
aha
because atingare ginyika ichituwa manzembe kudai
aha ayo ati ino zvikuru zira izvozvo mukoma acharandura asi tinotenda nekupinda muchirongwa
ewa tinokutenda naita basa baba
aha thank you there and Daga we had lost you but you are back we cannot divorce our you know current state of affairs the status quo from politics you know this is all about politics that's why we are in our situation we had a listener calling from South Africa while you had gone Muzori who said he is not bothered about voting next year he has voted previously and no change has come so he's not gonna bother registering to vote this time around. What do you make of such kind of thinking?
Yeah, so I understand where that thinking comes from because people are frustrated. People have risked everything to go out to register to vote and for more than a decade now, we've gone to the polls and had the polls stolen from us. And so I understand why people lose heart and feel like what is the point in voting. But that's precisely where those who are in power who want to retain that want to keep the citizenry. They want to keep the citizenry disillusioned and not willing to engage. So it's essential to my message to someone like that is that we have to still go out. We have to register in spite of the difficulties that we face us. But the good news is that that's not where it stops. Right, the traditional political mechanisms are not the only ones available to us, and that's where groups like Zimbabwe Yazoka, I hear Itai is on the line. Hi, Itai. Groups like Zimbabwe Yazoka, even Pastor Ivan, who mobilizes the citizenry outside of the traditional political sphere, is so powerful. Because it can get people connected, get people pushing for change in other ways other than the kind of the narrow political system that is set up to self-perpetuate itself. So I think that's what I would say, that yes, go out and register to vote, but we know that that's not enough. Let's get involved, let's get organized, start connecting with people, engage in peaceful protest and within the bounds of our constitution. But there's a lot of scope for building a mass movement of citizens who are pushing for change.
Also tonight, the Labour Union, the Zimbabwe Congress of Trade Unions, is weighing in on the national crisis and is making some demands to the government. Demand number one is calling for the dissolution of government, saying that dissolve and pave way for a transitional authority that can boost confidence in the economy and salvage the little that is left as we go towards elections. We believe that a transitional authority would provide an appropriate vehicle for ushering the required reforms. It also calls for the removal of Reserve Bank Governor John Mangutsika, saying replace RBZ Governor John Mangutsika with a competitive, non-partisan individual who can bring sanity to the monetary system. And to be fair to Mr. Manguja, he promised that he himself promised that he would resign if the bond notes did not work well. And the last time I checked, the bond notes were not working well because they have disappeared in the country. I'm not sure what Mr. Manguja has to say about his pledge to resign. Maybe the ZCTU is justified in calling for his removal. The ZCTU also says that in the event of the above conditions not being met, ZCTU commits itself to continue in actions and increase pressure on whatever will be holding state power to embrace people-centered developmental democratic processes. Are these demands practical, Doug, as far as you you know, experience is concerned?
So I think certainly the demand for Manguska to resign and to be replaced by a nonpartisan person who you know, is focused truly on the good of the country rather than serving partisan a partisan agenda. That is you know, an extremely reasonable demand to make, especially given, as you said, that Manguska himself said, "I will resign if the bond notes fail." And as you've rightly said as well, the bond notes clearly have failed. They are no longer operating on a one-to-one with the dollar. They have sucked up the little remaining dollars that were left in the economy, and really are a big part of the current economic crisis that we're facing. So, on that demand, I think that is perfectly justified. And if Manguska did have you know, any honor, he should resign. Given the current setup, my worry is that if Manguska resigns, you know, someone even worse perhaps could be appointed. But certainly on that demand, I think it's justified. On the matter of the transitional authority, I think that it is it's a fair demand to make, given that the current government has utterly failed. And in a sensible environment, you know, that might happen. I think the problem is that, you know, as Jonathan Moyle said himself, ZANU-PF won't reform themselves out of power, or, you know, they won't just give up control of the state without, without some form of coercion. And so to that degree, I think that's, you know, you asked, is it practical? I think that it's probably unlikely that would take place. You know, barring you know, some major shift in the thinking of major people in government, and immense pressure from ordinary citizens. And so, you know, with regard to the third point they made there, that, you know, they will continue to in actions and pressure. I think, to some extent, you know, that is really what needs to be happening now, for ordinary citizens to be getting mobilized, getting organized, engaging in actions that express their disappointment in the failure of government in resolving this crisis, and that might push us towards a situation of transition, either whether it's through elections or whether it's through a transitional authority, remains to be seen. And I think there's pros and cons for both of those. But the kind of the first things first, I think, is that citizen action, and the trade unions play an important role. You know, trade unions have played an important role in many countries that have transitioned away from authoritarianism. Like, you know, the situation that Zimbabwe is in. So ZCTU needs to play a role, but what's really essential is for alliances and partnerships to be built across the board. And there, and when I talk of alliances, I'm not talking of political party alliances. I'm talking of alliances of grassroots groups and civil society organizations, all pushing towards towards the same goal of bringing sanity back to our nation.
Thank you there, Doug. Well said. Please do stay on the line. Komama Chakare ndiri kudzoka kwamuri. Lawe ncube ngiyaphenduka kuwe kodwa ngithatha umlaleli uqala lapha uFreedom. Ngiyakwamukela uhlelo mnumzana Freedom.
Yho, awalinjani?
Hayi siyaphila, unjani laba?
Hayi nayiphilile mina.
Yeah, usitshayela ungaphi koBulawayo, eHarare, Plumtree, Cholocho?
Hayi, ngiseHarare, Warren Park.
Okay. Kunjani ukusilela kwezinto khona?
Mina uthi ngingakahambe, ngisasesikolweni, ngingakahambe emashopu, uyabona ndawufa uhamba nje. But mina engifuna ukukhuthaza vele, ukukhuthaza ontanga, uthi bonke ontanga azizameni thina mayuthi zameni madoda ukuthi siyeyuta siyebhalise ukuvota namadoda silizele elibi singavesekele thina ukuvota vele okusalayo vele izizane zasiyagcina iyaqhubeka isincindezela siyaphambi futhi nayo ukukhuthaza bonke ontanga abantu angabelalele manje sithi madoda sumane sivotayo kungalokhu izikhala sithi asisebenzi hlezi abanye bahlezi emabhrithini abalalute ukuthi madoda alamsebenzi asameni sevota isikhathi sethu lesi sokuthi siyevota manje ave sikhuthe khona ukuthi sikhiphe ngalokhu sikhala ukuthi sikhiphe leli bandla manje asisoke futhi avusalikhiphe so singikhuthaza ukuthi angabonke abangabelalele manje sithi madoda sumane sameni sebhazane ukuvota sinyekele iyabhazi uyavota sivukhipha lo mbuzo esidiniwe thina abalamsebenzi manje engcono sinye ngafaka upresident omunye engcono ngathi ngazama ukuzwela abantu emhlabeni elizwe le not umgaba asithini
wena subhalisile yini Freeze?
Ya mina ngoba ngilahle iy'ntshiya zithi mevebhasi angaze ngavuka ngiyabhalisa.
So yebo subhalisile.
Ye, hayi mina sengibhalisile. So hhayi labanye amajida bengakhuthaza amaningi sibili hhayi ebenganazisile madosa amenise abaningi la bekhuluma njengomama lo umama kwakhuluma usesouth bazithi yena zakancedo ukuvota ngithi hhayi lwanti ngcono u-out uyasebenza engabuya lapha ekele ukubhalisa ukuvota ufuza ukuthi uzasebenza. So abaningi amajida angana-understand hayi majensi asamenise evotani labo vele ngoba kula plani singayenzi avele isikhathi sentoninalikhalisi lisenza yikho nxa yona usebenzayo uzazihlaleli zaukwazi uzasebenza impilo yakho yonke uzebuko bada thinenxa abanye bengasebenzi because samenzi nxalifuna umsebenzi samenzi evotwane khipheni ibandla leli vesalifuni leli bandla leli ngoba lathi liyavula imisebenzi emingazi yona lona lalivala imisebenzi so amajida amaningi hhanye wakhuthazile esibili abaningi amaningi ahamba labo esibili siyavota siyabaningi hazingi-understand hhayi abanye bade hhayi basacabanga ngathi hhayi la bazosabe cabanga abanye laba sebecabanga ngasambeni majeni sisebhalise ukuvota ngoba kubi lapho.
Hhayi siyabonga Freedom, uqhubeke ubakhuthaza abangane bakho labangaso bangane bakho nxa uhlangana labo ubakhuthaze bayibhalise.
Ya special aba vele labangane abaningi akhangela because abanye ongabafana okunye angukuthembi lawo babanye abangane engenza ngiqambe ukuthi ngobani. So hhayi la abanye abangane bami la babenza sinobathasala ngihambe kudeyisayite ezizindoda siraida sitela abantu bamanganye abakhuthaza simajeni sambeni sevotane abaningi abanye ambatheni kodwa abanye ngiyaqonga ukufinya bathela simajeni zihanye abalanda abathenje amajidita amadoda azameni ukusukumani singahlali phansi ngoba kulanto yasilanda manje sikhale siyezifanzi vele imisebenzi sozeubuye but asambeni kuzifunda sisebenzi sivotani sivotele ibandla engcweneli elize epresident ozasinika imisebenzi nothi lo sivalele imisebenzi nxa sisele imisebenzi iyavala.
Hhayi siyabonga ngokungena kuhlelo mnumzana ubele ntambamenhle.
Hhayi kulungile kanika
siyabonga Ndi dzoke kwa muri mkoma Machakaire. Hanzi ne sangano rinomirira vashandi reZCTU. Hanzi gavuna ve banga gurure nyika. Eva John Manguchi kanga vasiye basa. Nekuvimbisa kwavo pavaka etiunzira mabon nos nekuti vakavimbisa kuti akasashanda vacha siya basa sekuziva kwemunhu wese pare zvino ataza kushanda mabon nos acho naizvozvo hanzi neZCTU ngavasiye basa iri kuti wo hurumende inofanirwa kubva pachigaro kusarudzo inonzi Transitional Authority ichange yakabata matomu nyika ichinda kusarudzo muri kuzvionawo sei
aha isusu kuZimbabwe yadzoka pakenge pachida kubuda mabond notes apo pane kamboka takatobudita kekuti bond hatidi musamanikidze povo zvisingadi magunjwa zvaakataura izvi kuti kana mabhondi akasashanda anorizaina kunenge kuri kufarisa kwekupinda basa apo pabasa pacho akazozoona kuti haasiri yegavheni mamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe ndeyekuti waya vanonzi Robert Gabriel Mugabe ndiye mukuru wezvese ndiwo gavheni awa vanhu vanongoiswa mifananidzo inenge ingoripo yakangomira asi havaiti zvavanofunga ivo kungonzi ndiye gavheni kuda kungorerutsa kuti zviregere kubva zvangozoonekwa kana mukacherechedza kunhoroondo yeZimbabwe munhu wese akaiswa pachigaro nekuapoindwa nava Mugabe chero akanzi atadza chero akanzi aba chero akanzi aita uri hapana patakamboona anonzi adzingirwa uri kana kuti kuba kana kuti kuita sei izvozvo zvega zvinobva zvaburita pachena kuti aripo chaiye chaiye ndiwo vamugabe havagoni kuzvisunga havagoni kurizaina masoko eZCTU akanaka chaizvo asi kuti magunjwa rizaina zvakangofana nekuti mugabe rizaina haarizainiba asi ndinofungidzira kuti zvavari kutaura zvakanaka kungotiwo zviri kuendawo kune vanhu vasisina hanya neupenyu hwevanhu asi mashoko iwayo akanaka fani ekuti magunjwa ngaarizaini asi anotofanira kurizaina ndimugabe kuti magunjwa arizaini kwese 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 kunotungamirirwa uku ndimugabe ari kuseri ndiye ari kutonga ndiye anotonga zvese mainstitutions ese munyika munomu mugabe ndiye ari panyanga avo vanhu vanongomisikidzwa bedza hapana chavanokwanisa kumboita havadhisaidhi havana zvavanokwanisa kumbofunga kana kuti kudii zvifananidzo izvi chechipiri pfungwa yetransitional authority yakanaka hayo asi zano haibviba pachigaro kuti kuiswe transitional authority ndikufungidzira kuti chiri kudiwa ndechekuti vanhu vachibatane for a revolution a non-violent revolution yekutobvisa the system yekubvisa ZANU PF yekubvisa mugabe yekubvisa system constitutionally though asi ngatinyatsa kubatane kwete kuti kunyatsa kutaura chaiko chaiko kungotaura kungotaurawo kungotiwo ndinzi tataura asi chokwadi chokwadi chinenge chitoripo ndikufungidzira kuti vanhu ngavakurudzirane kunonyoresa kuvhota kana wanyoresa kuvhota woenda kundovhota wakawanda then wavhota wakawanda vanhu tochengetedza vhoti yacho ndofungidzira kuti ndobedzi pane mhinduro nekuti zvimwe zvese izvi hatiri kuona apa mufundisi mavarire wari kusungwa nekutaura chokwadi iwowo wakada kana kuti kutaura nerichiteerera vachiti tichada kuita maprotest tichi vanhu vanenge vachingosungwa vachifiremerwa dzimwe nyaya dzinopedzisira dzaita kana tenes dzisina hadzo kutongwa nekuti dzinenge dzisipo muzimbabwe munomu hazvinyaya kushanda maningi asi chichasara izvozvi izvi ndechekuti vanhu nenyasha dzamwari ngavaende vanoregista
kuvota. Ubva waenda kana waregistra kuvota unovota. Kwa kuvotera Shandu. Awanubva.
Thank you there, Mkoma Machakaire. Please do stay on the line as we wind down. Nipenduke kuwe mnumzana Ncube. Siqhubekele phambili njani njengelizwe? Siphume njani edakeni olungaka?
Okokuqala ndithanda ukubonga inhlanganiso yezakhamizi ngokufaka ipressure kuhulumente kanye nomankunja ngokwenza okuthiwa holding a person accountable to his words. He should resign as he promised. But okufaneleyo kathesi indaba emqoka kuzizalwane zeZimbabwe yindaba yokubhalisa ukuthi umuntu abe ngomunye wanabo abaphathekayo ukuthi kukhetho ngomnyaka ozayo. Yilo lodwa ithuba lokuhlenga isizwe sakithi seZimbabwe. Njalo ngithanda ukukhuthaza ulutsha lonke ukuthi kathesi kuse ezandleni zethu ukubana silungise ilizwe lethu. Sithembisa njalo thina njengabezombusazi ukuthi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo sizameka sure ukubana amavoti abantu ayalalelwa. Abantu abathathe ithuba ngenxa ye-BVR leyi okubhalisa lokhu okutsha. Ngoba kathesi abalele ngale mangcwabeni abaseke kuvota kuzavota abaphila ngoba ngumuntu lesithupha sakhe neminwe yakhe. So i-answer inye kuphela. Nxa sifuna ukustopa indaba yokufa kwe-Zimbabwe kwe-National Railways kwezikolo abantu ababhalise ukuvota ukuze sikhuphule ilizwe lakithi.
Please do stay on the line, Mr. Ncube. Mkoma Machakaire, how do we move forward as a country? How do we extricate ourselves from this mess?
I think what is left for Zimbabweans is to come together and act as one. Together we can, but divided we fall. Let's go and register to vote and vote out this filthy, this corrupt, this cruel regime. Together we can. Tikabata na tinokunda.
Thank you. Nero rimirwa maipapo pachidimbu wa Machakaire. Ti yenderemberi senyika. What's the way forward?
Ikuti senyika. Ngati batanini. Tiite mufungu mumwe chete. Ikuti tiriwana wa Zimbabwe. Udanzu, udanzu. Ti usie. Ikuti ndiriwe batu kwa ningire kwa ningazu. Ti batiri. Ngati tarisanei. Ne Zanu PF na wamugabe chiri wana we Zimbabwe. Tuenda tunonyoresa kuvota. To vota tiri pamwe chete se wana we Zimbabwe. Ndiyo chete mhinduro. Ndiyo chete zvinoita kuti tibvise dambudziko ratakasangana naro izvi. Ngatitorei mukana uripo wekunyoresa kuvota uri kuitwa uyu. Handei tinonyoresa kuvota ngatibatsiranei. Tiasina zvitupa ngatibatsiranei wawe nazvo. Munhu wese akwanise kuregistra kuvota tiende tinovhota takabatana tiri chinhu chimwe chete sevana veZimbabwe. Tisapatsanurane tikabatana tinokunda kubatana isimba asi tikaparadzana tinowisirwa pasi.
Thank you there, Mkoma Machakaire. I'd like to say thank you so very much to my three guests this evening. That's Doug Coulthard, a human rights lawyer and activist, as well as MDCT councillor for Bulawayo, Mlandu Ncube, and Zimbabwe Yadzoga coordinator Itai Machakaire. And I'm going to have the last word. Zimbabwe, as you know, the voter registration exercise is underway. Naizvozvo yendai munonyoresa as all my guests have encouraged you. Hambani liyebhalisa ukuze livote kukhetho oluzayo. Kungumlandu wakho ukuthuthukisa isigaba sakho ngokuvota. Nxa ungavotanga ungakhali ngokuthi iMDC kumbe yiphi opposition eyabinqobile kumbe iZANU PF ibuyelile njalo embusweni. Does it for me tonight. And good night, Zimbabwe. I'm Tungamilinkomo.